A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, March 18th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the cyclone that has hit Zimbabwe after devastating Mozambique and Malawi.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back. And the number again, 001-202-619-2077.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
89 people have lost their lives in eastern Zimbabwe, where hundreds are still missing.
The cyclone named Idai, or Lavas in the Shona language, made landfall in Chimanimani on Thursday night, leaving in its wake a trail of death and destruction. Mudslides are also affecting scores of villagers.
School children have also been on the receiving end of the cyclone. Let's watch this AFP video of the destruction of the tropical cyclone. Unfortunately, we will be giving you the video later, Junga.
As the waters recede and rescue efforts pick up pace, questions about the country's disaster preparedness are emerging.
These questions are arising from the fact that in Malawi and Mozambique, where the cyclone first hit, there were few deaths, but the affected areas were larger than in Zimbabwe, where more people died from a smaller area.
Critics argue that Zimbabwe had more time to prepare after the cyclone hit Mozambique and was poised to strike Zimbabwe.
The response by President Mnangagwa, who flew out of the country on the eve of the cyclone's landfall, is also being questioned by some.
South Africa is pledged to help its neighbors, as the United Nations also mobilizes the world to lend a helping hand.
MDC leader Nelson Chamisa today led a party delegation to Chimanimani, Tanganda and Chipinge to assess the situation firsthand. Let's hear what he had to say about the trip.
The situation is quite catastrophic and very devastating. We have seen a serious destruction of property, loss of lives, people's houses have just collapsed and are destroyed. Bridges, road infrastructure is totally decimated. So it's really a national disaster of serious proportions and devastating magnitude. And as far as we're concerned, this is the sort of thing that gives us a wake-up call to say we should not be caught napping, just like we're caught napping at battlefields there when we had people who could not be rescued for days. We have seen this situation again, so we need to have better disaster preparedness mechanisms, early warning systems in place, but also more importantly to have the state being mobilized, marshaled and energized to respond to fundamental issues that affect and are hazardous to life.
We understand that some of these areas are inaccessible. Which areas did you manage to visit?
Well, yes, we went to Wengezi. As we were trying to get to Neziwa, we couldn't because of the bridge that has collapsed. We also went to Nyanyazi, where we tried to assess the situation. And, of course, visiting the mortuary to observe the situation there.
That was MDC leader Nelson Chamisa speaking with my co-host earlier on the line from Chimanimani.
So to join the show, just call us and we'll give you a call back. And also remember that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
President Emmerson Mnangagwa has announced just a few minutes ago that he is going to visit the devastated areas tomorrow. And so let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 201-202-619-2077 and we'll call you right back.
Ongu Chris nevatereri nevatariri paneno nguwa wari kupinda mchirongwa chedu nyika iri pakuchema tarasikirwa nevanhu vanosvika makumi masere nevapfumbamwe 89 vashaya kunewo vanodarika zana vari kunzi havasikuzivikana kunzi varipi asi hurumende iri kuitawo zvairi kuita kuti inge ichibatsirana nevana veZimbabwe vari kubatsira pane ino nguva takanzwa vana vechikoro vanga vakavharirwa kune chimwe chikoro kwemazuva nenyaya yekuti kwangusingasvikiki nzira dzakawanda sezvamanzwa muzvirongwa zviri zvatachiita nzira dzakawanda dzaparadzwa chiri kunyanyochemwa nevanhu inyaya yekuti vanoda rubatsiro rwezvekudya mvura yekunwa musakanganwa kuti vanodawo mvura yekunwa yakachena nekuti pari zvino hapana nzizi kana matsime anganzi ane mvura yakachena nekuparadzwa kwakaitwa nzvimbo saka rimwe dambudziko rinogona kuzotarisirwa zvakare rinofanira kudzivirirwa remanyoka vanhu vachiwaniswa mvura yekunwa yakachena mishonga zvokufuka nezvokupfeka ndo zviripo zviri kudiwa izvinezvi kuti vanhu vanga vachibatsirwa mudambudziko recyclone idai raparadza chimanimani raparadza chipinge raparadza kumasvingo kwatonzwa kuti kune vanhu vatatu vafa kusvika pane ino nguva raparadzawo manga matunhu kunyange kusati kwanzwikwa kuti kune vashaya here asi minda yaparadzwa dzimba dziri kuparadzwa ndo dambudziko rakatarisana nezimbabwe rakatarisanawo nemozambique nemalawi vamwe vari kuti mumozambique nemalawi nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo irori dzakatokura pane nzvimbo dzaparadzwa muzimbabwe asi huwandu hwevanhu vafa munyika idzodzo huri pasi nekuti nyika idzodzo dzakagadzirira vamwe vari kuti hurumende inofanira kunge yanga isina kugadzirira zvakakwana nekuti kungozivisa vanhu kuti kuchauya mvura handi kugadzirira vamwe vari kuti paifanira kubva patongoudzwa vanhu vari munzvimbo dzaizivikanwa kunzi dzicharohwa nedutu mupengo vobviswa voiswa kune imwe nzvimbo yakasununguka vamwe vari kuti tainzi kwirai munzvimbo dzakaenda pamusoro asi ndo maizoondomoka zvakare ivhu inonzi landfall iye mudslides vanhu vachi tsimbirirwa zvakare nematombo nevhu zvinenge zvichibva mumakomo mavanga vakwira muyamu saka idambudziko ranga riri amai vatsva kumusana mwana atsva kudumbu rabata nyika Chris
yebo chonga siyaliyamukela zulukandaba lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwezulu lwesiphepho elitshaye kakhulu ezigabeni seManicaland sizwa kuthiwa ke sekulabantu abangamachumi ayisificamunwemunye i-89 asebesitshile njalo kulabanye abangaziwayo ukuthi bangaphi ngemva kokuba izulu lelo elilesiphepho esiqinileyo kakhulu lidilize indawo eziningi izindlu zidilikile amabholoho athathwa ngamanzi imigwaqo ayihambeki lapha kuludaka njalo sizwa kuthiwa bakhona abanye abathethwe ngamanzi bezama ukuthi bacaphe imifula esigcwele yikho ke sixoxa ngakho lamhlanje sizwa njalo abanye besola uhulumende kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa owasuka ngosuku kuzavuka kule zulu lonaleli esiya emazweni awe United Arab Emirates abantu bathe kanti vele wayezaya khonale yena esazi ukubana kuzasala kusiba lengozi enje na hayi ngumbuzo esizawuthiyela lina balaleli lisitshele ukuthi lina likubona njani konke lokhu njalo siyabona ukubana lamhlanje umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uvakatshele khonale wayazibonela ngamehlo akhe ye limzwile phambilini kohlelo lapha esitshela akubonileyo uthi yena ufikela lapho okufakwa khona izidumbu emamoshari kwade kungela mandla kagetsi lokunye okunjalo hayi kukhanya kulusizi kakhulu endaweni zakhona yikho asibuzileyo kuye yena umongameli webandla le-MDC kusasa sizezwa ukubana umongameli yena u-Emmerson Mnangagwa uzabona njani yes ke sezwa ukubana bakhona abantwana bezikolo abanye abazame ubaleka kodwa kube nzima nje bagcina sebependuka lapho kade bezama kuyacatsha kona njalo bakhona abanye abadilikelwe yizindlu zokufundela kunenge okwenzakeleyo khona le esigabeni seManicaland lasemasingo sizwa kuthiwa kona beselifinyelele ke izulu leli lachaya sibili kuze kwadilika enye indlu eBikita kwafake abantwana ababili jonga
ndizo zvochaizvo manzwa Krista achitsanangura zvasanganikwa navachamisa pavashanya kuenda kuManicaland vakwanisa kupinda muchimanimani nemuchipinge vari kutiwo vasvika pachipatara pakachengeterwa mitumbi yevakafa vari kuti dambudziko riripo nderekuti hapana magetsi saka mochari haina magetsi zvakuita kuti mitumbi itange kuratidza kuti haichisina kumira zvakanaka kunewo kumasvingo kune imba yakapwanyika vana vakarara makafa vana vaviri vakaurayiwa mutsaona iyoyo tichange tichingonzwawo kune nzvimbo dzakasiyana siyana kuti zvii zvamuri kuwana muchitipawo maupdates pano pachirongwa iye zvinozvi tine vanonzi mukoma Freeman Chari chizvarwa chezimbabwe chiri muno muamerica ndemumwe wevanhu vari kubatsira nekuunganidza zvikwanisiro zvingatumirwa kumusha kuti zvinge zvichishandiswa saka tavakumbira kwenguva diki diki kuti vange vachiuya pano pachirongwa tichingonzwawo kwavari mukoma Freeman Chari makadini
Aiwa takasimba makadini mimi.
Aiwa tiri wapenyu tinotenda kuti makwanisa kusiya zvamaa muchiita kuti mumbouyewo pachirongwa.
Aiwa ndizvozvo.
Mungatiudzawo kuti zvii zvamuri kuita zvasvika kuti kukokei muye pachirongwa pano.
Yeah, so munongoziva nenyaya yetsaona yatawirwa nayo munyika takangoonawo sevanhu kuti kune zvakawanda zviri kuitika kuri kunzi kwadhirika tonzwa kuti vamwe vari kugara mumakomo hakuna chikafu tsaona iyi yangoita kuti tifunge kuti zvii zvatingaitawo sevamwe vari muno mudiaspora kubatsira vari kumusha ndopandakataurawo nevamwe vakasiyana siyana vakati hai no ngativhurei GoFundMe yekuti tikande mari totakanzwa tikanzwa kuti tichikanda imomo then toshanda nevamwe vari kuZimbabwe kuti vachikwanisa kunotenga zvati zvakaita kunge manonperishable goods chikafu chisingaore chiya nemablankets nenhumbi kana tikakwanisa nemvura nekuti mvura ndochimwe chinhu chiri kunzi chiri kushayika nekuti iriko yakasviba saka ni takabva tavhura GoFundMe iya chinangwa chedu chaiva chekuti tisvike pa$10,000 asi vanhu vakakurumidza kukanda mari yacho takakurumidza kusvika pa$10,000 saka tabva takwidza kuti tisvike pa$20,000 iyi zvino ende zviri kurakidza zvekare kuti taakutoda kutosvika ipapo
ndekufunga mukatibatsira henyu kungotsananguravo zvimwe chete nechirungu mukoma achari
okay yeah so you know there's been a tragedy that has befallen us in Zimbabwe especially on the eastern side that is Chimanimani and Chipinge and so as people in the diaspora we just came together and you know after seeing the efforts of other people on the ground in the country who were trying to figure out how they could help the people that have been affected in those areas. And so we decided to open a GoFundMe and ask other people to donate in there. And there's been a great response. People have been, has been responding positively across the whole world. Some Zimbabweans and some, just people who have been touched. Our goal initially was $10,000, but we managed to reach that goal in less than in a day, actually. And we have increased that goal to $20,000. We are about to reach that goal, and we are keeping on asking and encouraging people to donate because that money is going to go directly to the people and help with non-perishable food, water, blankets, and, if possible, tents.
Chris.
Yeah, thank you so much, Mr. Chari, for coming to the show.
Thank you so much. I appreciate it.
Yes, Mr. Chari, this cyclone was named Idai. Are you seeing any love from the people? Because it appears like, this has been across the board, I mean, the help that is being given out. Would you say it's coming from everyone, despite, I mean, regardless of which party?
Yes, I would say so. You know, what I can tell you is that most probably our country needed something like this for people to realize that we are in this together. I have seen people from both the political parties, you know, sharing, retweeting, encouraging people to donate. You know, when people donate, they don't put their political affiliation, but I can tell you from the sense that I get that people are not worried about which party is doing what. People are more worried about whether the people who have been affected are going to get the help that they need.
Mm-hmm. Yeah, so there have been suggestions from some people, like you are pointing out, that this disaster has united the nations. But it appears the unity is below, is down there, not at the top. Would you say you would have loved, like everyone else, to see maybe Mr. Chamisa and President Mnangagwa going together to assess the situation? What do you think?
Yeah, so the challenge that we have in our country is that we tend to politicize everything, and there seems to be a calculation in everything that we do, that is especially at the top level. So my hope is that Chamisa and Mnangagwa are going to show leadership, because, you know, these people were voted, they received so many votes from people we had hope in both of them. The unfortunate part about our politics in Zimbabwe is that, you know, it's winners take all, and at this point the president is Emmerson Mnangagwa. But these people are leaders of the people. They need to show that they are united at the top, because the people who are affected at this point, you know, they are from both parties. This cyclone did not care whether you are MDC or you are ZANU-PF.
Mm-hmm. Yes, thank you so much, Mr. Chari. Please do stay on the line. We know you are busy, but we have a caller, and we'll come back to you maybe for a short, a couple of minutes.
Yes, sir. Tine muteereri parunare makadi.
Tipo ni makadi o baba.
Ndiye ani avo?
Mukoma
gumisa icharamba. Muri kufona muri kupi?
Ndiri muno muHarare.
Harare, aiwa ndizvo zvo. Tipewo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya tiri kukurukurai.
Tinyaya mukurukurai yakanaka chose, but tingotiwo dai hurumende iri kunonokerawo kubatsirawo vanhu, bhozi hurumende yakaonawo dambudziko rechaitwe kuti pane richauya kwemabhiza akati, but yakanonoka chita sekubatsirawo vanhu, dai yakakasikawo kubatsirawo vanhu.
Asi tiri kunzwa kuti iri kubatsira vanhu, mukoma, zvii zvamungatarisira kunze kwezvairi kuita izvozvo?
Tingoti dai kune vakawirwa nedambudziko iriva, ngavato vanofanira kuto gavhumendi inofanira kuvavakisirawo dzimba, kana kutovabvisawo kwavanga vari kwokubva, kuti saikunogona kubva futi ikoko kwakawirwa futi nedambudziko iricovid. Saka vanofanira kutovabvisa kuvavakirawo kumwe ino nzvimbo dzinenge dzakati simukirei.
Ndizvozvo. But mambotarisa here kuona kuti nzvimbo dzakati simukirei dzacho ndo dzimwe dzenzvimbo dziri kutoafektwa, dziri kuondomoka, makomo ari kuondomoka nezvimwe zvakadaro?
Kunde dzakati simukirei ndo dziri kuafekta zvacho, but pane dzimwe nzvimbo dzekuti kunoto kana kuti especially muri mumarikowamo wabve mumadhizi marikowamo wazi ndo mumwe futi mukonzera chidambudziko imomo.
Thank you so much, Mukoma Gumisai, tinotenda.
Tatenda baba.
Thank you so much. Tine mumwe muteereri, tina Mukoma Richard mupfupi parunare. Makadi, Mukoma Richard?
Munofara here baba?
Aiwa, tiri wapenyu. Muri kufona muri kupi?
Ndiri kufona ndiri kuBotswana.
Botswana, nyaya dambudziko rawira nyika iyo, tipei tinzwe pfungwa dzenyu.
dai rinini rinoti dai kuhurumende akakasikawo kumira mira vamwana vangadai vakakasikawo beritsirwa asaingozvisiko pokubva zvisinda pati ringava riri dambudziko kana kunzi demonstration inomhanya mhanya kuda kubloka iyechitadza kumhanya mhanya kumira pane matambudziko akaita sendisa sakaita pauchimanimani izvozvi enda ndichitaura nevamwana vanga vari kuchimanimani nekoko vanga vari kuti titori pasitaka hatisati tavana hope.
Saka zvamungatarisira zvii nokuti hainzwa kuti kumahelikopta kwainzi kwaa kuine mhute yekuti wanga usingaone kuti inofamba sei iyo helikopta maitoisa njodzi zvakare then migwagwa haisi kufambika zvokuti hurumende haina zvaingaita
zvekuona kwangu iyo hurumende pachai yaifanira kuona kuti iita sei haipaimbotadza kuwara nguva dikidiki yekuti ma yekuti ine herikopta yaikwanisano asiza ichiona kuti tozvifambisa sei bhozi tikatarisa vanhu varunzi vari kufa varuramba zviruramba zvichikokwira hazvi kudzika kana kuti zvapera hazvisi kudaro apawo president vakabuda munyika vachisiya munyika ine disaster zvakadai
aiwa vakadzoka futi kuti vange vari pamwe chete nevana vavo
kuti kudaro tinotenda kana vakadzoka tinotenda but dambudziko iri ravira dai tinotochemera kudai dzimwe nyikawo dzatibetsera sanga kuno kubotswana isusu tirikutounganidza zvinhu zvekuti tiende tinobetserewo zvakaita sana hembe mablangeti tirikutounganidzawo mazimbabwe vaari mubotswana.
Aiwa muri kuita basa rakanaka kwazvo mukoma. Munogona rimwe ririmi here kunzwa Shona?
Ndogona Shona chete.
Aiwa maita basa, thank you so much.
Tinotenda baba.
Aiwa tinotenda. That was mukoma Richard Mupfupi calling from Botswana. He says that the government should have acted earlier than what it did, and he went on to say if it was a demonstration it would have acted promptly to deal with the demonstrators, but this time it's taking long, and also they are trying to help by raising funds. They are fundraising for cash, for clothes and food in Botswana to help those affected. That's Mkoma Richard. And Mkoma Gumisai said the same thing, that the government is taking long in making sure that those people and areas are serviced and accessible. But I just saw Minister of Transport, Minister of Transport, Honorable Joe Bigimatiza, he tweeted, he said, with Honorable Shiri, Acting Defense Minister, assessing and coming up with contingency measures to address the damage caused by Cyclone Idai in Chimanimani today, bulldozers and caterpillars are already at work in the area. Hanzi zvava kutoshanda makatapira nemabulldozer kuedza kuti migwagwa inge ichifambika. Saka hurumende iri kuita matano, hairi kuita zvinganonoka, nokuti kazhinji teichida kuti bva zvangoita kunga zvakaitika nezuro chaiye, asi matano ari kutorwa. Chris.
Yes, chonga silo mlaleli lapha uSibasa Chuma, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba, ndichona njani?
Hayi, sichonile. Ufone ungapi ba?
Vatesise Harare lapha.
Okay, Harare. Ungasiphathisa ngohlelo lwethu sikhuluma ngecyclone Idai le.
Hayi, ngathanda ukukhawunikile kuzeni unokuthumela mazenduduzo kumazimbabweans wonke anathekele izihlobo ngocyclone Idai lo onguyo osesiqeda abantu ibese ngikhangela njalo bakithi kulosizi kakhulu ngoba into le isukele Malawi yemele ukuthi ngale igovernment yathatha inyathelo ise isuke Malawi yangena eMozambique. Ngalokho sihlezi sitshelwa ngakho igovernment izithulele namhlanje sidijima itheli iyancedisa. Incedisa kukuphi? Umuntu asukumelizweni ethiya abantu besifa abe phuma phambi kwelizwe ayophendiswa khonale kati kona kuvele kuyitobanele ukuthi umuntu lolutho kuyenzakala elizweni asukumaphuma phambi. Namhlanje ithe legcoba usuba likhulu weHarare kodwa ngake abantu bayafa ukuthi ena sukuma hambe ngake athiyane nalokhu ngazange wasukuma ubezihlalela khathi silekuyikhuluma esemzini wakhe. Umuntu abethandwe yini labantu nalo muntu enjalo sitheisa ukuthi ngakathandwe nomuntu akukwazi ukuthi uzakhokhela abantu banjani. Abantu bezikwazi ukukhethengisa ukuthi sakula leadership ekhona kabantu abukhokhele okhona izintandane ezikhona ezithele nzima ngalesi sikhathi.
Okay. Hayi, siyakuzwa. Sibongile kakhulu mnumzana Chuma.
Hai, kulungile baba.
Hai, sibonge.
Thank you. Tine mumtere Chris, tine mkoma Henry warparunare. Mkoma Henry magadi.
Yes, ndiripo makadiwo. I'm Henry Musha.
Henry Musha. Murukufona murukupi mkoma?
Yeah, I'm phoning from Gwanda.
Gwanda. Aiwa nyairi mdaro. Ndiyo inyai inusuisa kuti nyika ya rasikiru wanewanu. Wanushika 89. Vashaya. Vamo wanadarika zana. Awasato wasika na wautu warukupi. Misha ya parazwa. Zvipfuwo zvaparadzwa, minda yaparadzwa, migwagwa yaparadzwa, zvipatara zvaparadzwa, nyika iri kuchema, tipeiwo zvamunotaura.
Right, I happen to come from Chimanimani. Although I am not in Chimanimani right now, but I'm in great, great pain like all other people in the world and in Zimbabwe. What pains me is the loss of life, the loss of property, and the way we have, as a government, reacted and responded. It seems like, you know, when you are faced by such a situation, you want immediate help. No matter reasons that people give, you still feel help. Once it is delayed, it's delayed. We have ministers, three, who tried to go. They failed to go because of poor roads, damaged bridges. They went back to Harare, maybe to organize logistics, etc., etc. But they were supposed to show commitment, stay there, continue fighting, working with the soldiers to find a way and move on, rather than just try having their vehicles were stuck twice. Then they went back to Harare. What for? Right. Apart from that, we had helicopters that were deployed. We were told it took time for them to be able to get right into the affected areas because of bad weather. Fair and fine. But we have got horses. Normally horses are used when they arrive, etc., etc. But they could have been used to go and scout and assess the situation and then come back and give feedback to the teams that would then maybe follow by road or whatever. But that was not done in as far as I'm concerned or in as far as I've heard. Apart from that, we don't have any information right now to tell us that from Mutare, for example, if you are in Mutare or if you are in Masingo, which bridges have been affected, which ones have not been affected, and which other link roads can be used. For example, you can avoid the 3 or 4 damaged bridges that are being mentioned from Wengezi to Muusha. You can via Nyanyazi. There's a link road that goes up to Muyeburi. You would have avoided 4 or 5 damaged bridges. Fine, I don't know how the damage is like along that link road, but when you look at repairing bridges, it's more expensive as opposed to maybe seeing link road, telling people what they are supposed to do. All right, apart from that, we have not heard each and every province announcing that they are ready to receive even donations. We only heard a minister who spoke yesterday saying that the civil protection unit, the center is in Harare and Omtare. What about people in Blawa? What about people in all other parts of the country? We cannot all travel to Harare. Let there be active centers in each and every town, in each and every district they announce, so that people can willingly donate and even volunteer their own time or whatever. So, anyway, I'm just in great pain. I've got information that my own family members have been badly affected. But nonetheless, I care with everyone else who has been affected, not only looking at my family members. Thank you so much.
Thank you so much. Tinotenda baba. Tinotenda zvikuru. Thank you so much. Chris ndi baba Henry Musha. Vafona zvavo. Vari kugwanda asi vanobvawo kudunhu remanikaland kwawirwa netsaona vari kuti ivo chiri kunyanya warwadza ndechekuti panenge pasiri kupiwa update kuti vanhu vazive kuti nzvimbo dzaafekwa mabridge aafekwa ndeapi kana wakada kunge uchifamba unoenda nekupi 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 vasimudze imwe nyaya hombe kwazvo kuti kana mumatunhu chaimodai hurumende yakatozivisa kuti mudunhu reburawayo vanoda kubatsira endai kumahofisi ebazi rakati kana kuti pakati zvimwe chete kumidlands zvimwe chete kupi nekupi but vari kuti havasati vanzwa zvese zvekunze kwemumwe chete gurukuta kuta rimwe chete vari kutiwo pane makurukota akaidza kuenda vakakundikana kusvikako asi vakabva dzukira kuHarare hanzi dai vari vamwe vaitai vatoshigara hedu tine vanhu iko kuno kusvika zvinhu zvanaka ndozvimwe zvavari kunyuta nazvo tinotenda zvikuru vamusha nemashoko enyu tofunga kuti ari kunzwikwa iye zvino izvi Kristi tavana vaClarice Madruku parunhare mukuru wesangano replatform for youth development tichiri kuedza kuti tibato vatafadzwa mugwadi inhengo yevechidiki yebato rezanu pf nhare yavo inenge iri kuti ikarira ichibva yadzima handizivi kuti ndo vari kudzima here asi vakatotigarira semazivira atinoita taramba tichivaedza tozoedzawo zvakare kubata vateachers nyemba vanove mutauriri wemet department kuti vanhu vangonzwa kuti zvinhu zvamira sei tichaedza zvakare kuvabata tiri kuedza maminista ari kutevera asi tongonzwa kuna vamadhuku vari parunhare Kristi.
Yes, Mr. Madhuku.
Yes, yes, yes. Tinoti tine urombo zvakanyanya nedambudziko ratiwira iri kunyanya nzvimbo dzekushimanimani nekuchipinge. Ndingati pari zvino sekutaura kwatikuita dambudziko rakatanga musi wechina sezvinozivikanwa nevanhu vechida vapa zuva rechi4 kana kuti rechi5 zvitarisa tatsanangudza nasei. Asi nevari vanhu vari kuteerera vazive kuti dambudziko rainya kukura zvichitevera nekuti kurudziro yatakapirwa kana kurudziro yanga iripo tichimirira kuti dambudziko richinge razoitika musi wechina yanga iri shoma. Vanhu vanga vane ruzivo rushoma shoma, vanhu vakangozvitora sezvinhu zvichangopfuura kuti hakuchange kune cyclone idai ichabva nekuMozambique. Vanhu vanange vazvitora zvakanya. Pazvaitika pari zvino tingati muchidimbu kuChipinge kunyanya tine vanhu vapari zvino vanosvika 6 vata nemazita avo kuti vakashaya, asi tine vakawanda vasati vazivikanwa vatinoti vari missing. Nhasi unowu manhu vanotinoti pane imwe nzvimbo iri kuzesa Chipangai patori nevanhu vanosvika 10 dzimba dzakapwanyika, asi tine zvakare Sale River kuzasi vekuChipinge azara zvokuti Sale uyu akufashukira zvokuti tinenge tichitokurudzira kudai vanhu vazhinji vari kugara yatinoti mhera Sale vari mudhuze nenzvimbo dziri paSale kana kuti kufambidzana nerodhi rinobva patanganda kuenda kuchiregi vari panjodzi dzakanyanya. Saka tinenge tinokurudzire kudai vaenda kunzvimbo dzavanenge vari sefu. Nechekumatunhu ekuChipinge kunzvimbo dzakafanana nekuti kungaoni kana muChipinge mutauni kumaurcylinder tine misha dzakawanda dzakaparara nekuda kwekuti mvura payanga ichinaya yaita malandslides. Izvi ndo zvanga zvichinyanya kuitika zvekwana chimanimani, asi misha dzaita kuchimanimani vanhu vangada kuziva kuti vanhu vatatambira vachishaya vanowanikwa kunzvimbo dzekungaoni kana kusouth dhani kunonzi kwatamandai. Then tine mana mtema vakashaya vachida kuno kurwizirwe kwaSave endi tiri kuramba tichipihwa vakawanda vari kushaya kuna kutirwadza sekutaura kwachiita nezvekuti nzvimbo idzi dziri kushayika vanhu idzi nezvekuti vanhu ava hatisina connection yakanyokwana nekuti vamwe vacho vaiita vachidaidzira kuti tiibatsireiwo vaishandisa mafoni avo kuti pane dambudziko rakadai mamhanya pamusirizwi kune dambudziko rakati, asi vaizoti vaakutaako vateverera mafoni avo anenge asingachaiti. Saka tiri kutarisira kuti tichange taakutonzwa madambudziko akawanda sekuti vari kushayikwa ava dzimwe dzenguva vatori munguva yakaomesesa. Ndofungawo panga pane maupdates anga achipiwa nehurumende, asi ndingada kuti vanhu vazive kuti dambudziko riri kuchimanimani kazhinji zvine zvinhu zvaakuitanga kuti dzatirirei, asi inyaya yekuti mabridge mazhinji anofanira kuti tichibva nekuwengezi chida chimanimani akadimbuka mazhinji kutangira pechingoti bvei pawengezi panoti kumvumvumvu zvichienda kumberi. Then tichibva nekujopa zvakare pane malandslides ari kuitika. Ndofunga hurumende pavanga vachiupdata vaitora manumbers ekuti 82 vanhu vashaya, asi ndikaati tizivisane kuti manumbers evanhu vashaya anopfuura 82 zvekuti inini sekunzwisa kwatiri kuitawo tisingadi kumhanya kuenda kumberi kwehurumende vanhu vaakusvika kuma120 ende vanhu vazhinji vari kunzi havasi kuoneka ava vazhinji vacho vanhu vatinoona sekuti vachakarika. Saka tiri kurwadziwa zvakanya nekuti dambudziko recyclone idai iri idambudziko yekuti dai panga pakaitika kurudziro nenguva chaiyo chaiyo dzimwe dzenguva tingadai pakaitika zvinhu zvinoti zviri avoidable. Pari zvinozvi ndidati ruzhinji rwezimbabwe ruri kuteerera Ngari wanu waziri saka tenda kupi tambi zikuredini kaka kukurasa kati. No tarisula kuti neno wanu warikuta kuru zero. Zekuti wanu awa kuwala sekuti indine hama yangu anonzi Robert Manono akato shaya ku South Sudan. Akati adoni ati wane mvura. Chitunu chake taka gara nacho kwenguwa refu shishaya kuti otor kwa sei. Sindi apana mota zima purita zimudainzi mota zima soja jirushi mani mani. Zekuti se mburi takato zepeza kia kuti akutora tega chitunu akuchisafa kanaka. Saka mbriku nati hili tambe ziko hili kuti wanu wa nende wa uiru kwa nenjozi. Ilikuwa kukaku urumende haesu kunyasa kushika nengura cha cha ndo nambi sikuwa nakapenda kukura zeni pane kukuru zile kukuru zile nengi shuwa ni mashangani waka wanda wanda sikuti kuri kuchipinge isuwa sere platform for the development chinge kwa hini ya kuita nesho kuna mbari chikuru zile wani kutivani wani sile kuri kata wawiri wana njozi wana enda kupine kuti mamwe ma protocol ya wisha kwa urumende akatire bei chukuti
Right. Dimbokubata emuro muama tuku ramba yimuri parunare. Wachari waru kuda kumanya. Ndufunga tingangu wati 30 seconds wachari mungo tipo mashoko enye ukupesi sera.
Yeah, so inini maonera andina itandezo kuti urumende nga isa nyanya kuwa nefie muzunu zakawanda. Munoona ku izvo zvizvi hatisi kuziva kuti zvinhu zvakamira sei vari kuti ndege dzaita dzakupinda nekuti zvikopokopo nekuti kune kwaiva nemhute asi mwedzi ichangopfuura vanhu vaitaura nyaya dzemadroni kuti toda kumboitawo zvemadroni tichidiniwo muZimbabwe vakamhanya kunoisa mutemo wekuti wakudiwa license yemadroni ndopangadai pachishanda madroni tichimepa kuti mvura iri papi vanhu vari papi and so forth so that rubatsiro runosvika pavanhu in time asi hurumende kutya first more than thinking about a benefit kuvanhu
thank you so much vachari Ameno kana mchini kudai kutandara nesu munaramba muripo.
Yeah, Mr. Chari, maybe if you can hang on for just a minute or two, I have a question for you.
You know, that's fine.
Okay, regai titore mutereri ari parunare tobvatadzoka kwamuri. Tine mutereri, hello?
Hello.
Eh, hey, makadi mukoma?
Ndiko makadiyo baba.
Ndakasimba ndimukoma ane ava.
Ndamachiridza ndiri kwarusape kwamashosha ko.
Baba machiridza, aiwa tinokutendai nekupinda muchirongo atiudzewo kuti zvakamira sei.
Ai mafungira angu ndiri kuona sekuti hurumende yedu iri kutiregerera pazvinhu zvakawanda zviri kuitika munyika zvinenge zvichikonzeresa kuti isusu tipinde mumatambudziko ingadai yakatanga yakativisawo zvakavacyclone idai iyi yakatotaurwa kunzi ichibva kumozambique saka payaibva kumozambique ichipinda munomo vangadai vakamhanya mhanyawo kuti vazivise vanhu kana kuti masoja aya nevamwe mapurisa vane motikari dziri padhuze kunzvimbo kwekufarira kwakaita sekuchimani manyuku dzogara dziri redi kuitira kuti kana vanhu vakuatakwa nechimiro chakazoitika matirichi vangadai vakazokwanisa kumhanyiswawo vachiiswa kunzvimbo dziri fesi saka tikuona kuti hurumende yedu iri kupindira hayo pakuda kubatsira asi yakanonoka kubatsira kwacho hakuchabatsiriba saka hazvinhu zvinorwadza zvitereki nekuti kuti tinzwoti vanhu namba yakutaurwa iri dziri kusiyana futi namba dzacho tinonzwa izvo kuti vari almost 120 but vari kuti ma82 zvomboti ma89 kuti vataure chokwadi kuti namba yevanhu vakafa kuti tizive ndeyakati uye vanhu vakafa vakafira papi havasi kunyatsotsananguraba saka hazvive kunzwisisika manje zvinotibata kumwoyo yedu isu vanhu
ndizvozvo aiwa tichanyatsozva munoziva zvinoitika baba machiridza fanike nenyaya yekuti masaisai haasi kuwanika mumatunhu iwayo saka zvine zvaakuti kuti tikwanise kuunganidza umboone kukasika zvaakunetsa nokuti pane pachidai kuti dai foni dzaachishanda munhu aingofona kuti ai inini pano ndashaikirwa nehama yangu kana kuti handisi kuona hama yangu pochinyorwa kunzi missing inhamba yakati vashaika saka iyezvoizvi pachiri kuita zvokuti manhamba anogona kuya akati siyanei siyanei
asi zvinhu zvaigona kudziiririka zvingadai zvakadziiririka izvinhuzvi zvingadai zvakadziiririka but zvinoratidza kuti vanhu havana hanyikaba unoona munhu aiwo pamusha pako kunzwa kuti musha mako pane munhu ada kuya nemoto kuzokupisira omboenda kwako kuseri kwegomo uku wozonzwa kuti musha wako uya wapiswa manje uchitanga kubva ikoko uchidzoka uri baba rudzi manje
aiwa tinotenda vamachiridza
oh Kongo.
Thank you so much. That's our caller. He's a regular caller, Mr. Machiridza. And he's also, like the other callers, saying the government's response was a bit slow.
Mm-hmm.
Yes.
Yes, Mr. Chari. Mr. Chari, are you there?
Yes.
Yes, Mr. Chari, just a quick question. How did you convince people to trust you? Because we know in Zimbabwe, you know, because of corruption and other things, normally when you run such a fund and say, I want to help, you might come across some difficulties. But how did you manage to be this successful?
Yeah, it's a challenge. You know, there's been a lot. The moral fiber of the country itself has been affected, mainly because of the challenges we have had in the country. So, but as for me, I have been doing this for some time. I've helped in a number. I mean, from way back as 2008, when there was the cholera outbreak in Masvingo and so forth. I've just been helping and accounting for each and every cent, you know, because one of the things that we take for granted is just telling people the, you know, even the minute detail of what has happened. That is what people care about. You tell people we raised $10 and we used $2 for this and this. And people can see for themselves. There is a track record, and you know, you have people vouching for you that yes, he said we received this, and for real, we received this. Now, this is the same challenge that our government is having right now. Like I had the caller who was talking about lack of information. Our government right now is not telling people the minute details. You know, if you remember. But in the United States, if there's an emergency or if there's a crisis, go on national TV, on radio, maybe on an hourly basis, and they'll be giving you updates. We have four people who are here. It's happened here. So that people get informed and they don't become suspicious or start having conspiracy theories.
Mm-hmm. And also, yeah. How are you going to make sure that the recipient get what is due to them.
Right. So here's the thing that we have done in the past. We have developed a network of trusted people within the country of Zimbabwe. Like these people we've worked with, and we know that when you say this much is going to this person, they are going to make sure that person gets it and acknowledges that they got that amount so that everybody can see. So we have people on the ground, people like Sean Marlins, Jacqueline, Anna Wellington, Mahoma, and so forth. These are people we have worked with, and they have delivered and accounted for every cent. And this is the same thing that we are going to do. We are hoping that we are going to deliver the food, the water, to the people that are in need. We don't want to put this money anywhere else to anybody else to do it on our behalf, because it's hard to trust them to do it to the perfection that we wish.
Yeah, interesting.
We
only have like 15 minutes.
No, do not end. Thanks a lot.
Thank you.
Okay, thank you so much, Mr. Chari, and good luck.
Mabasa ari kuitwa nevamwe vana veZimbabwe Christ vari kunze kwenyika nevari munyika vachibatsirana kuunganidza rubatsiro. Inguva yekuti titarise kuti nyika inobatana kuita chinhu chimwe chete zvematongerwo enyika zvombosendekwa, nekuti kazhinji vanhu vanoparadzaniswa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Pakazoitawo zvakare dzimari nezvimwe zvinenge zvichibatsirwa nazvo zverubatsiro izvi, vamwe vanogona kunge vakutozozvishandisa kuita zvematongerwo enyika. Zvasiyana nekunge purpose kana chinangwa chazvakaitirwa. Ndofunga tine vamwe vari parunhare. Hallo.
Hallo, mukomadzi wangu makadiko namukomadzi.
Aiwa, tiri wapenyu. Ndiani vari kutaura?
Ndimukomadzi Donald.
Mukoma mambo, makadi.
Ndinofara mukoma wangu makadiko. Haasi handifari nedambudziko iri.
Aiwa, ndizvozvo.
Twitter here, haidambudziko rinosiririsa mukoma.
Ndizvozvo, tipeiwo mashoko enyu.
Mashoko wangu ndo kungo tenda ni kuna wano batila sabakata wa mkuma wa Freeman Jari wangu wa shitao rata. Ndo wa unata mani kuma social media waki tu kumzira wangu wano. Bitu waite uchi waite mdeme mdeme ya itu batila nepa damu jikora wila ame achuli ya. Asita nino da uzo ngota wano nito kiti urumende yedi ino tapiki ismesu niyo chora po blande. Like mata damu jikora expo. Mbapa cyclone elini. Cyclone Jacket, Cyclone Glory, and any cyclone you have to take 10. You have 5 or 6 or 7 or 7. You know, what you want to do is that mostly, it's really a paradox, man, it's like a machine gun. You can't get a panel of time, you can't get a panel of time, you can't get a panel of time, that is why in place. You can't get a panel of time, that's a regular medical. You can't get a panel of time, 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 you can't get a panel of Dulu di Yuan Bawar, dulu satu garis itu saja jenis itu artinya di masing bakal lagi. Asli itu siapa pun dia, kerap pakai kaki dan berdiri korban kaki. Mana kan darah panik itu bakal lagi. Yang dia ikhlas ni, dia orang garis ni emak pilih dia bukan bilang bura. Nah itu teori ni ni mama cipta sama yang exam bura. Asli saya kata pun dia, gua ni buat nunggu tapi dia akan ada sama macam ni. Saya tak, saya tak. Jadi, kerana kita tahu tu di masa jadi, kalau kerja kerja nampak tak siapa pun yang kita rasa tinggi. Karena dia berikan jalan, memang kalau kalian kau pergi dia kan, mereka nak asyik baca apa pun, pasti pasti ini yang darat dongban. Mana prepare, katanya yang urusan dia guna bateri aja kan, panas macam ni. Saya nak tu berikan orang itu ni, dia baca rujuk je, dia ni tak pergi, dia tu ni pergi.
Asyik
kita tak pergi macam ni, dia tu orang Arab dia kan, dia tu dia kasih lagi sedo entah, fikir.
Mukoma mamboma. Tunauna huko na mukoma mamboma. Kana muno mnyika zakaita sa Amerika zakabudirize. Kwa kaito oma tsao na kaita saewa ya tunutu onawa na wachirafikirwa na upenyu asi inyika zinonzi zaka budirira.
Nyaya hizi hae pakubudirira kwa inyika. Kana kuchiku cha urombo kwa inyika asi kuti. Kusishoma katina asi zungazi kwa kibatira wa mpambuwa ya nulabudi. Kuli nende kita kwenye ubatiro. Ego na watu zinda kwenye ubatiro muna asi zinda cha kwenye ubatika. Chama kitu na asi ya bazi ili mkumo wangu.
Edheni pane mwenyewe kunzi anzi vagariwo isusu ano tinogona kutai waninga siye munda wangu kana musha wangu kana zvindo tofira pano nezvinhu zvangu imwonya yafuti iyo
ya iye manje denya ino ibata hurumende kuti tisatava nedambudziko pakati tenesa pamuchipisa muchirimo nemya chapo kuti ne valedi inspector sevali dai imaje kuti kana ukavakira mupachi tete unozvinzwa ukavakira pano pasinga ndinoona kuti kana vachifandira zvino vanhu mari dzakawanda mumatauni. Wanu bibu sambo asipinda marubiro asidi apa wakala kira pa zingani bisi kadeni yako iri pa zingani bisi kana kuti vachiri dzidza vanhu emaya ende basarai kuti kama mari dzavanhu mumatauni inofanira kupinda maruwa vachiudza vanhu sezvakaita kutoke mukosi ari kudambudziko maiti madhirasa ati verenga imoni toke mukosi vanhu vakagara kwakutigwa uko kutoke manje manje kuchegu kadoma vanhu vanofudzidzwa asi nenyaya yekuti hurumende inoita sekuti tinonotei pane zvimwe asi ndamutenda angu vachamisa nekuisimbara varapidza nekuti neutungamiri hwavarapidza kuinda. Muda sekarang dia saya utara kawaii dah ini kasut bahagian dalam kita ini tu. Ini ni cendera macam tu. Umum ini sahaja Afrika. Ini sahul ini dia macam Afrika. Lepas ni ini dalam dia sekurang kata ini bila macam tanah macam kita di bawah top. Kita ada baca. Lepas tu tinggal ni saya kau kupat noda.
Thank you so much.
Kita mahu tahu. Kita perlu kunci kunci kita perlu kita perlu tanya macam tu. Kita perlu kunci kunci kita
aiwa tinotenda shukuru mukoma Donald maita basa ndinodaira kuti mashoko ese amuri kutaura vanenze varo kudzinzwa zvinosvikawo kune vakuru achizotevera nematanho iyayo. Chris tichina mukoma Clarice Maduku parunari.
Yes, chonga. Ngi ngakai kumnumzana Maduku. Kembale ke esikuthola ebulenjini be Facebook. Uthuli Masoka uthi yena dudu kumdeni yonke eshonelwe uNkulunkulu uzongenela. UJanet Jem Ngwenya Ncube uthi yena wayezalivimba ngani upresident lo. Umthandeni Mqondisi Chibale uthi mina ngithi izanu ayigijime iyepha abantu ingubo lamaseyili ngokuphangisa. UPamela Khumalo yena uthi kubuhlungu okwenzakala eZimbabwe, God help us, we have suffered enough. UColin Yellowman Diamandlovu ufuna simchayele siyamchayela nje kathesi. UPamela Khumalo uthi government is not doing enough. Ye, siyalibonga ke lina balaleli bethu lingasi pake inombolo zenu ngalifuna lani silichayele ucingo. Yes, Mr. Maduku, so what is the situation right now? We understand that the skies have cleared up. What is the situation like in terms of the weather?
Yeah, actually, that is what we are going to do. We are going to like in Chipinge currently, Baku clear, and we are told that most of Tuesday, like Mangwana, we are going to sober up. As we are going to do, although we are clear up, we are going to receive my messages. I know what we are going to do. We are going I got a few things. Nevadu wa kakuwara, wanenge wachida, food, shelter, neesha, kwa wanda, psycho social support. Saka, nekuti zinuchaku clear hazu. Ndopa nenge pagu, sinasaku diwa, masangana waka sumire, kandunga, unatu wa sinjiwa angaya sitaura, na sivaru kungora amba wachi, sinepa du hurumende. Mino vumira na zori hurumende, ine cha ino fanyo na Twitter. Asiwo, tisaka gano wakuti isuwa sevanu, like isuwa kamirama, Sangani has made my community based organization. Pane ino information, ya kwenye information blitz, ino sana nge kishika mwani. Na bosu wangwe mutereri yuri atara chiti kune wani masinda, wanilando wati chende pega njimbo, davo, java gara, wachimuti ndo kune makuwa, anaseguru yuri, ndo kwa taka shahari kwa, kishikura yuri. Isi nge njimbo zinyonzi, anamashimbe, anashibuwe. Njimbo zikuri muna 2000, mitasaiku yuri, zanga taka denzi wani, wachisha gara yuko kwenye kuti kwanza kwenye maflazi. Asimati katika wa hizi zizi wanu wa wakati nyaso wa wakati zino zimbaza kato na wakawaziranda variko urumende istoti wa makanzo istoshika istoregi leka na mwa mastenzi ndo ime nyayate nao zati saiko mtashimusha haku pera ndo jiso inefana niti inge isitwa kufuri kidapa urumende kenda wakumasaka na kasumiri ya gama church ni mako mindi leaders ndo ime namba wani zini ime namba 2 ya ndriko na nye anenge yae kiti patika information ya kanyaso kwana Dambos of a terror, as individuals were which Matamana, Sandrukona, Rubend, Aina Kuna, Kundanya Sakabata, Jukuna Pane, Sekushiping, the DA's office, Yakaita Central Command, Planet and Largu, Chaka information. As in the United Nations, Kamu, Isu, Masana, as you made like that, make a terror name information. In any other one day, Kufura in any reformer, because the Kurmend. I think that regulate.
Thank you so much. Chris, tinemuteleri na wa teachers nyemba.
Yes, mnumzana Colin Lovu unjani?
Nise Plumtree baba.
Oh, okay, kunjani Plumtree?
Hayi Plumtree namhlanje hayi ngathi umqando hayi unganeno hey malanga la mabili landlule ibongaso umqando omncane lo.
Ah, okay, ungathi nje ngamafichane usiphathise kuhlelo lapha sesifike emaphethelwe.
Ya indaba ekhona ukuthi lokho kusehlele eZimbabwe kuhlungu kakhulu impela lati kunje siphatheke kabi ngendlela okwenzakala ngakhona kodwa kusiphatha kabi kakhulu kakhulu wedlula konke ukuthi uhulumende wethu lo ubuyela emuva kakhulu entende zezenzakalayo ngoba kunje upresident yote simthembileyo Emerson Mnangagwa ubonakala kuma Twitter ayikhuluma kuphela akekho la ku ground ukuthi la asafe ubuhlungu obuzwa ngabantu bakhe uyabona so unxa ubaba ulaye engekho kubalekele ukuthi usenkingeni uzwa njalo lanxa usalu ungehlaselwa isifo esinjengalesi singene le Zimbabwe uyabona ukuthi akasikho comfortable sizizwa ngani vela sila baba nxa kunje eqinisweni iZANU-PF le government wayo lo ongazwela abantu uzwelo hayi asiphathekanga swili kahle sibi siyazi ukuthi ngumonakalo owelethwe uNkulunkulu ngesizathu kodwa ke la kumele abonakale njengopresident olobuntu ancedise abantu ngesikhathi.
Ah, okay. Hayi, sibongile kakhulu Mnumzana Colin Yellowman Ndlovu. Mr. Teach Zinyemba, welcome to the show.
Thank you so very much.
Yes, unfortunately we got you right at the tail end of the show. Can you quickly give us any weather forecast?
Well, the tropical cyclone or the ectropical cyclone Idai is gone. It's no longer there. We're not even talking about it. But we're still feeling some effects of its presence. In other words, because of the residual moisture that is still there, we still continue to get some cloudy conditions, particularly in the eastern parts of the Manicaland province, and some light showers still occurring. But we do expect the weather to become much clearer from tomorrow into Wednesday. We should see more sunshine and the warmer conditions. But just to emphasize, the tropical cyclone, there is still some social media that is still saying the tropical cyclone is there. No, I categorically say it's not there anymore, but still continue to see some effects of cloudiness and light rain from time to time. But we expect much, much more clearer weather from tomorrow onwards.
Asi vazinyemba iyo mvura iri kunaya isina hayo simba recyclone idai haisi mvura inozongokonzera here matambudziko ekuzara kwenzizi nezvimwe zvakadaro
andifungidzire kuti zvingadaro nokuti mvura iyi haichanyai zvine simba sekutasa kwataita kuchibva kudzumpengo here mvura iyi ichangomvura inongogara ichingonayawo kunyanyanyanya nzvimbo dzakakwirira idzi tinoziva kuti ikoko mvura inogara ichinaya asi handitarisira kuti mvura iyi inge ichinaya mvura yakawandisa chaizvo imvura inongonayawo asi nokutarisa kwemunotinofanira kutekuwa zvakare kunge tichirangarira kuti taakusvika kumagumo kwemwaka wedu tinoziva kuti mwaka wedu unopera muna mashi kusvika maybe makutangatanga kwaapril saka mvura inogona kunaya apo neapo asi hatitarisa kuti inganaye zvichienzana neyatanga tichiona mazuva mashoma apfuura.
So are we expecting the temperatures to warm up a bit because we understand that they are a bit chilly right now?
Well, we are expecting, that's alluded to, we are expecting warmer conditions. If there's going to be less clouds, that inherently, invariably means we're going to see more sunshine. Therefore, we're expecting warmer conditions across the country. In fact, some areas by today were even so.
Oh, I think we've
Hello.
The northeastern parts of Mashonaland and the east and central. We do expect from that in terms of cloudiness, but again, drier conditions to start to set in from tomorrow.
Thank you so much, Vazinyemba. Tinotenda zvikuru. Manga muchi mhanya tango kumbira kuti mungopindawo muchirongwa kwema minutes mashoma aya. Tinotenda zvikuru. Thank you so much.
Thank you so much.
Chris, ndiri kuona information yekuti hurumende yakwanisa kuisa mari inoita $50 million parutivi ichange ichibatsira mapazi akasiyana siyana nemapoka akasiyana siyana ari kushanda mamwe mapoka ari pano ndozova kuti nguva yedu yamhanya ndaona pari kunzi civil protection ichange ichiwana mari yekushandisa kwoitawo veDDF vanenge vachiwana mari dzekushandisa migwagwa nezvimwe zvakadaro education ministry of health water and sanitation dzine chenda kwese ikoko magetsi vanenge vachikwanisa ngo vachiwaniswa mari inoita $50 million kuti zvinhu zvinge zvichireruka mumatunhu iwaya abatwa nedambudziko recyclone idai. Chris.
Yes, I think we have said goodbye to Mr. Maduku.
Yes, yes.
Oh, thank you so much for joining us. Have yourself a good night. Be safe out there.
Okay, okay. I will try to be safe. Information there, if you have to learn to farm, but it's one language. You have there's still a lot of panic in the communities.
Okay, thank you so much. That was Mr. Clarice Maduku of the Platform for Youth Development. He was talking to us from Harare. We also heard from Mr. Freeman Chari, a Zimbabwean based here in Ohio. That's all for tonight. My name is Chris Gande. Good night.
Neni, Jonga Kademiri, Singakangani, Vateri, Rofan, Sakupinam, Chirongwa, Nivanga, Chirongwa.